Mufananidzo 9. Chiroto chamambo. Genesis 41 ndima 1 kusvikira pa 40. Josepha akaramba ari mutorongo kwamamwe makore maviri. Zvino umwe usiku mambo weJipita akarotawo hope. Akaona mhou nomwe dzakakora pedyo norwizi. Mhou nomwe dzakaonda dzakabuda murwizi ndokudya mhou nomwe dzakakora. Hapana akagona kuudza mambo kuti hope dzake dzairevei. Ipapo mudiri wamambo mukuru akaudza mambo nezvaJosefa. Mambo akarayira kuti Josefa abudiswe mutorongo. Josefa akaudza mambo kuti hope dzairevei achiti, Mwari akuratidzai zvaari kuzoita. Muchava namakore manomwe amaguta. Kuchava negoho rakanaka muIjipita. Mushure maizvozvo kuchava namakore manomwe enzara. Tsvagai murume anouchenjeri hwokuti atonge munyika yeJipita. Murume iyeye ngave navabatsiri vashoma shoma uye agounganidza zvimwe zviyo kwamakore manomwe okukohwa kwakanaka uye agozvichengetera makore manomwe enzara munyika. Mambo akaona kuti mweya waMwari wakanga uri muna Josefa, saka akamuita mutongi weJipita yose.
Thank you.